Nyanzvimune dzemutemo Dr. Alex Magaisa vati kusakokwa kweZimbabwe zvinoratidza kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hausati hwagadzirika.
Nyaya yekusakokwa kugungano rakadaidzirwa neAmerica inofanira kuongororwa takatarisa chido chehurumende yavamunangagwa chekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika nehurumende dzedzimwe nyika kunyanya dzekumadokero. Zvinotaridza izvo kuti ukama hausati hwagadzirika.
Vamagaisa vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka pamwe nekusatyora kodzero dzevanhu, izvo zvinoita kuti iwirirane nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero nemitemo.
Izvi zvinoreva kuti senyika, sehurumende inofanira kuti iitewo zvinotaridza kuti inowirirana nedemokrasi, kutongwa kwevanhu nekubatawo kodzero dzevanhu zvakanaka.
Sachigaro wePlatform for Youth Development vaClarissa Maduku vati kusakokwa kweZimbabwe kunoratidza kuti muchungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nenyika vanofanirwa kuita zvakawanda panyaya dzeutongi hwejekerere kuitira kuti vadanwe kumisangano yakaita seuri kuitwa. Vamadhuku vati kuti nyika ibatanidzwe nenyika dzakaita seEthiopia neMozambique, idzo dzakagara dziri kumashure panyaya dzeutongi hwejekerere mucherechedzo usina kunaka.
Zimbabwe isina kunge yakokwa zvinotaura kuti vamunangagwa nezimbabwe zvakaona zvavanofanira kunge vari kuita kuti vakwanise kunge vari pazvinhu vakokwewo, nekuti vanenge vadzoka kufanana nedzimwe nyika dzinenge ana Ethiopia nana Mozambique dzagara dziri kumashure kwekuonekwa kwatinoita munyaya dzechekerere.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vati Zimbabwe inogona kunge isina kukokwa nekuda kwekuti inoonekwa senyika isingadi kudzidza uye ine nharo. Asi vati Zimbabwe yaifanirwa kunge yakakokwawo kumusangano uyu.
Ngavadaidzirwe kune muzvakadaro, ngatione Zimbabwe kana seZimbabwe iri kupadza kuita utongo hwejekerere, kana kuchitaurwa nyaya yeutongi electoral reform, electoral violence, constitutionalism, zvinobukira ngavadaidzirwe. Nekuti kana munhu ane musikanzwa, kana mwana wako ane musikanzwa, haukwanisi kumudzidzisa asipo. Saka isusu kana tichionekwa seri senyika ine musikanzwa, senyika isinganzwisisi, ngatidaidzirwe kunzvimbo dzacho kuitira kuti tinge tichiwana mukana wokudzidza. Kana vachiita vane nharo vari koko vana mangwana nana Mnangagwa nana Chinambasa, asi ngavange vachitaurwa varipo. Ndofunga aiwa pakatadziwa deno yakadaidziwa, nokuti unoranga mwana kana muzukuru aripo.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti misangano yakadai haifanirwe kuenda nyika dzine maonero mamwe chete, vachiti vakakoka vangadai vakaita zvinoitwa neUnited Nations inokoka nyika dzose.
Chekutanga ndechekuti kunenge kusina demokrasi kuconference kwacho, kana kuchinzi kunoinvite nyika dzine maonero anofambirana nenyika dziri kukoka dzacho. kuUnited Nations kunongoenda nyika dzese one. Saka Zimbabwe yaifanira kungoendawo nedzimwe idzo dzidzi kuzonotaura maonero avo.
Vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu nezuro, munyori wepasi mubazi rezvekuchengetwa kwevanhu, utongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu muAmerica, kana kuti Under Secretary for Civilian Security, Democracy and the Human Rights Uzra Zeya, vakati zviri pachena kuti nyaya dzeutongi hwejekerere huri kurwiswa munzvimbo dzakawanda pasi rose.
It's no secret that democracies around the world are facing increasing challenges from new and novel threats. Countries in virtually every region of the world.
Zviripachena kuti nyaya yeutongi hwejekerere iri kuwana zvimhingamupinyi zvakawanda pasi rose.
Hatina kunzwa divi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vati vaita mutete panyaya iyi, vakati tibate gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo.
inoda mai mutsvangwa kana kuti vashava minister of foreign affairs ini ndaita mutete
musangano wemazuva maviri uyu uri kutaura pamusoro pekudzivirira utongi hwehumbimbi ndoga kurwiswa kwenyaya yehuori pamwe nekucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu pasi rose. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakataura zvakadzama nezuro pamusoro peutongi hwejekerere vachiti pasi rose rinofanirwa kuremekedza utongi hwakadai. Musangano uyu ndewekutanga kuitwa neAmerica munhoroondo yayo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.